Nau ze Studio 7 muchidimbu Zim Minute dzichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri munau dzedu dzanhasi na 7 p.m. European Union inobatsira Zimbabwe nemari inosvika mamiriyoni gumi nematatu emapaunzi ichashandiswa muzvirongwa zvedzidzo. Masangano akazvimirira oga otaura pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuvhota chichangopera. Mapato AMDC nezanu PF opinda muurongwa wekusarudza vanhu vachamirira mapato aya musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapakurirwa neni wenyu Blessing Zulu naJonga Kandembiri. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. apo tichakurukura nemi vateereri panyaya yekushandiswa kwembeu dzakauchikwa kana kuti genetically modified foods senzira yekuti munyika muwane chikafu chakakwana. Zvose izvi zvichauya kwamuri zvichibva kune penyuro yenyu yeStudio 7 iri muWashington DC.